very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 13th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about protests that are being organized in New York at the weekend ahead of President Robert Mugabe's address to the United Nations General Assembly next week by Zimbabweans living in the United States.
The protests, which have become an annual event this time of the year, are likely to be countered by members of the American Pan-Africanist lobby group, the December 12th Movement.
President Mugabe is reportedly leaving for New York later this week with a bloated delegation of 70 people, who include his sons, stepson, son-in-law, and daughter, who all receive $1,500 per day per diem from government.
The protesters will be demonstrating against a plethora of issues that include, but are not limited to, Mugabe's long stay in power, failure to resuscitate the economy, and the wasting of money in unproductive travels like the New York trip.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Americans and the French are trying to take over. Colonialism. The oil, the minerals, everything they want. Yeah, they want everything. They want everything. Who's got the diamonds?
No, no,
so who are you representing right here?
I'm representing Mugabe.
Why?
Zimbabwean people. Because it's an African struggle all over the world. The capitalists want everything and they want every country. They want everything in Africa and they plan to take it. And you people are helping them.
Those, of course, were members of the December 12th movement, which is a Pan-Africanist lobby group. They were there last year. They've been there in the previous years. And, of course, they are expected to be there this year. Jonga.
Ongu vatereri nevatariri nasi tirukurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk. Tirikutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinosanganisira zviri muno muAmerica nezvimwe zvinotarisirwa kunge zvichibva kuUnited Kingdom nezvimwewo zvinogona kunge zvichibva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisirawo Zimbabwe zviri kutarisirwa kunge zvichiungana kubva nemugovera uno muNew York pamuzinda weUnited Nations pachaitwa musangano weUnited Nations General Assembly uchange vamugabe vachitarisirwawo zvakare kutaura nemusi wechitatu zvisara zveZimbabwe zviri kunyunyuta zviri kuti izvo tine zvakawanda zvinyunyuta asi zvinosanganisira nyaya dzekuti havasi kupiwa mukana wekuti vange vachinzwikwa nehurumende kukundikana kwehurumende kuvapa mukana wekuti vange vachivhota vari munyika dzavagere nezvimwe zvakawanda wanda makore apfuura pavanosimboratidzira vana veZimbabwe tinoonawo chikwata cheDecember 12 movement chinomirira kana kuti kurwira nyaya dzekodzero muAfrica umu vachinzi vanenge vachiuyawo vachirwisana kana kukwete kurwisana kwemaoko asi kurwisana kwemashoko nevaratidziri vanenge vachisoropodza hurumende sezvamanzwa nekuona pavhidhiyo vechikwata cheDecember 12 vachitaura kuti tiri pano takamirira vamugabe ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika ikoko inenge iri bata murefu bata mupfupi saka tiri kukokai kuti mupinde muchirongwa mutipe pfungwa dzenyu maonero enyu ndeyenyu nguva tokupai nguva Chris.
Yebo Jonga, namhlanje ke zulukandaba siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho ke esixoxa ngodaba lokutshengisela ukuqoqwa izizalwane zeZimbabwe iningi lazo ezihlala lapha kwele Melika. Siyezwa kodwa ukuthi zikhona ezinye ezizavela kwamanye amazwe afana labo England. Kodwa ke siyazi ukubana sonke isikhathi ngalesi sikhathi iminyaka yonke nxa izizalwane zeZimbabwe zitshengisela zisola ke umbuso kamongameli Mugabe lokuthi kona azivunyelwa ukuvota izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivota zikhona pho ezihlala khona lokunye okunjalo kunenge ke lapho abakhalaza ngakho okugoqela ke lenani le labantu abaya kona le United Nations ababe kape umongameli Mugabe sizwa kuthiwa khona lo umnyaka babe bengamachumi afika wona ikhombisa bepiwa ke imali efana efika yona ama 1500 ngelanga lokunye kunjalo ke okukhalazwa ke ngabantwana beZimbabwe besithi hayi sokwanele sesifuna ke ukuthi kube lokuguquka kokubusa siyazi njalo kubana ngesikhathi sona esinqabutshengiselwa bakhona abanye abenhlanganiso yabavela lapha eMelika ethiwa yona iDecember 12 movement abasekela ke ibandla lezanu PF laba bangabagoqela umnumzana Coltrane Chimurenga labanye bakhe abafana lo Omar Wale Clay esizabaselayo kuhlelo jonga
nasi Christine rombo rakanaka tatsikwa ne mushamarari anoyo mushandi we studio 7 Voice of America Marvelous Musanganya uyo atinaye muno mustudio Marvelous akanga ari kumusangano we United Nations General Assembly gore rapera akakwanisa kunga achitora mafirimu atamboona kuratidzira kwanga kuchitika tinogamuchira nemufaro Marvelous
aiwa ndinokuchingamidzai vateereri neavo vari kutiona pama Facebook page ehe ini ndakaita rombo rakanaka kunge ndakawana mukana kuti ndiende ikoko ku New York ndinokwanisa kuona zvanga zviri kuitika chakanyanyo ndibata ndiri ikoko ndiyo sangano iro re December 12th vakange variko vakarongeka vachitaura ivo kuti vanga vari kutsigira vamugabe zvavanomirira zvese kubvira musi wakatanga musangano iwoyu kusvika kumagumo uyezve vaiwanikwa kumuzinda weZimbabwe uri imomo muNew York vakange vari kuGeneral Assembly ikoko vari panze vakamira uyezve takazunzwa kuti vakakwanisa zvekuona mutungamiri wenyika vamugabe asi vakange vasingatsukunyuke pane zvavanga vakamirira vachitaura kuti isu tinotsigira vamugabe uyezve takatanga kuvatsigira kare kare asi takaona sikuona kwataita hapa ni mfananidzo wa maona ndio pandakanyanyoona musi iwoyo vanga vari combative zvezvo kuti vakanga vane moyo uye wokuti ndinokwanisa kuita zvese zvese kuti ndimirire vamugabe
asi chikuru chavanotaura chii chinoita kuti vanyanyongoteera vamugabe nekuti unoona kuti kune vatungamiri wakawanda kwazvo vanobva kuAfrica asi sei vachingotsigira vamugabe
vanoti ivo vatori neukama see kutaura kwaita Chris Coltrane Chimurenga aitotaura iye kuti anotomboenda kuZimbabwe achidzoka saka hukama wakabvira kudhara uyezve vari kuenderera mberi nawo nokuti ndinoziva kuti iyo December 12 movement inotomboenda kumisangano yezano PF yakadai seCongress yavo inoitwa iye kupera kwegore vakanga variko saka gore rino tiri kunzwa zvekuti vachange varipo uyezve vanotouya vakatorongeka vane mat-shirts avo mabhana avo nezvimwe zvakadaro vachitaura ivo kuti pano takamirira vamugabe uye hapana kwatiri kuenda.
Yes, to all those who have just joined us, we are on Live Talk and we are talking about the forthcoming protests being organized in New York by Zimbabweans against President Robert Mugabe. And last year, of course, we had Marvelous Mhlanganya Huye who covered that event. Marvelous, from what you saw, do you think that the Zimbabweans who were demonstrating were upstaged by the December 12th movement?
I wouldn't want to judge as such because they were on two different platforms. And remember, the December 12th movement actually had been is organized. They had been practicing, I think, you know, they knew where they were going, they were there. And Zimbabweans from the diaspora were coming from different places. So, you know, they were coming in drips and drabs. But I wouldn't say they were outstaged. Although, you know, because the December 12th were organized and they were at strategic places, they had loudspeakers, they had everything that, you know, demonstrators have. But our own Zimbabweans, you know, being, I think that was the first demo they were doing in New York. You know, they could have been better organized, but I wouldn't say they were outstaged. No.
Yeah, we saw there was Pastor Ivan Mawarire,
yes,
who has managed to mobilize thousands of people back home. But would you say there was any effect that he had?
I think the effect that Pastor Ivan Mawarire had when he was in Zimbabwe to what we saw he had here in the diaspora was totally different, because you're, you know, talking about people from different backgrounds here in the diaspora, and we couldn't, you know, here you're talking about people that are working. Some have their own reasons for why they do not want to attend such gatherings. Like now that they're organizing, they may not even know how many people are actually coming to the current demo that's going to be on next week. And there was also Patson Zamara, the brother of Itai Zamara. So, you know, it's good to have star power, but I think, you know, he was serving a different purpose at that particular time.
Tinonzwa zvakare vamwe vata taura nawo nevatinotaura nawo nenyaya dzekuratidzira izimafilas vanenge vachita kunga munhu ari kungoenda kunozvimirira pache zvake nekuti ambotsvaga kuti pane varushana remasangano api unonzwa kuti kune vamwe vemasangano akati asi vamwe vachitaura kuti ndiri kungoenda kunoratidzira kusarongeka ndokwamuri kutaura here ikoko kwekuti vasvika ikoko munhu anenge achita mazvake mazvake
ndingati hangu dai paiwanikwa sangano rimwe chete ringanzi maybe citizens movement ameno kuti vanhu vazive kuti pana patirikuya tiri pasi pesangano iri asi nekuti tiri mudiaspora zvinotinetsei nekuti vamwe vanonga vachiti inini handisida kuenda ndiri pasi pebato asi ndoda unozvimirira ndega saka kana vachizoenderera mberi nekuratidzira kwakadai maybe ndo zvimwe zvinhu zvavanofanira kuzotarisa nekuti ava veDecember 12 vanoziva kuti isu tiri December 12 movement munhu wese anouya ipopo ari under December 12 movement. Vanenge vakatopfeka matisheti nezvimwe zvakadaro zvinoratidza kuti munhu wese uyu ari kuwira chakati. Asi ava vediaspora vemunomu, mumwe anouya ane zvake, mumwe anouya ane zvake, saka mazvake mazvake, asi munguva inotevera ndofunga sekudzidza chidzidzo chavachazoitawo kuti vawanikwe vachibatana handizivi.
Tatenda Marvelous, thank you so much for joining us.
On that note, maybe let me also share something that I saw. You read something about a president coming with a big delegation. You know, when they do come, you don't actually get to see the president himself when you are actually covering, you know, the United Nations. They're in a different hall altogether. Journalists are put somewhere else. So you're literally, you know, not really meeting him unless if you have prior arrangements. But I had the opportunity to go to the hotel where the president and his family were reportedly staying. They live in luxury. I have never witnessed such luxury in my life. So when they talk about giving the children and, you know, the delegation 1,500, that money, I don't know, you know, maybe that's what is now going to push the Zimbabweans that are going, you know, to be demonstrating to know that that money sometimes, you know, those guys live in luxury. So hopefully, you know, this coming time we'll get to see the family and we'll go, you know, get to see how they're actually living, you know, when everybody else in Zimbabwe is toiling at the moment.
Thank you so much, Marvelous.
Thank you.
Now joining us, we have a guest, Chonga. Maybe you'd like to introduce him.
Tina Dr. Chipo Dendere, vanoongorora zvematongerwo enyika. Makadi, Dr. Dendere. Ndiri mupenyu ndasiya kuzodza vateereri kuti muri muno muAmerica. Vateereri vangada kunzwawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu pamusoro peurongwa hwekuratidzira huri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kutanga nemugovera wavari kuti vachange vachiratidzira vari pamuzinda weunited nations pamwe chete nemuzinda wezimbabwe uri kunew york munoonawo sei chiitiko ichi
kana tichipiri gore rinenge riri rechipiri mazimbabweans achironga kuratidzira kunew york ini semunhu anodzidza nezvematongerwo enyika maonero angu ndekuti zvinhu zvakanaka kuti macitizens nyangwe vari kwavari vatore nguva yekuenda kunorakidza vatungamiriri zvichemo zvavo kunyanya muzimbabwe mekuti kazhinji vanhu havakwanisi kutaura nevatungamiriri varimo munyika asi pavanouya kunew york nekune dzimwe nyika zvinopa macitizens access yakanyanyisa kuwanda chandinokurudzira vari kuenda kunoratidzira kuti vanhu ngavave vane zvinhu zvavari kuda zvakajeka kuti isu tiri kufambira gore rino tiri kuda chakati nechakati nekuti dzimwe nguva zvinodiwa nevanhu vakataura zvakawandisa pasina izi rimwe chete riri kiriye meseji yacho inogona kurasika nekuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsobuda zvakajeka kuti vanhu vari kuti vari kudei neizwi rimwe chete.
Thank you so much, Dr. Dendere. But maybe you can do the same in English. Just explain your thoughts on this planned demonstrations?
Yeah, so my thoughts, you know, as an academic, I think this is phenomenal that the Zimbabwean diaspora, especially the American diaspora, so the diaspora in the UK has always been active in politics. They've always expressed their opinions. But the diaspora in the U.S., it seems as though they have been quieter and removed from the political process. So this kind of engagement is what sustains a democracy. And it's not necessarily because people are upset with the Zanu-PF government, but I think this is something that should continue regardless of what government they have in power. People should always make it a point to engage with public officials. In the Zimbabwean case, it's a lot harder to engage with these officials when you're back home, where we don't have access to them. And I was saying one of the things that I would urge the organizers of the campaigns or the marches is that they should have a very clear ask, right? So this is what we want as a collective diaspora voice, things that they can measure achievability, if you will.
Dr. Dendere, what do you think is the effect, if any, because we have seen, like in the past couple of years, but like you said, for the past 2 years, but we know that they've been demonstrating for more than that. I think the last I've seen that in the last couple of years, I can't remember how many years, but we have never felt anything, if any, like last time we saw ZANU-PF was laughing all the way after the December 12th movement made its point. What do you think is the effect?
I think the effect depends on what citizens put on the table. So we know that, you know, especially for the diaspora, that remittances make a huge impact in our economy. Not just remittances that we send to our families, but remittances that we send by investing in small and local businesses back home. So part of what the diaspora has to do if they want to be effective is to have clear asks with consequences, right? So we are asking for this, and if we don't get this, then this will happen. And that's why I was saying that the diaspora needs a very collective and very organized way. So if what the diaspora is asking for is a way to register from where they are, I think that's important. It should be on the table. Since the registration period is so short, then the diaspora should ask very clearly for the right to register from abroad, even if they can't, you know, even if they can't vote from abroad. So part of the challenge for the Zimbabwean diaspora, which is very young, it's hard for people to believe this, but our diaspora is very, very young, is being able to organize themselves in a meaningful and impactful way. So, and I don't think it was useless. I listened to speeches from when the officials went back, and they kept repeating that, oh, you know, these people embarrassed us abroad. So there was an impact. It might not be this revolutionary impact. And so people should also divorce themselves from the idea that when people protest, you're going to have a single massive revolutionary change in government. That's not how democracies work. That's not how authoritarian regimes work. Change is slow. And so if people are going to keep poking at the bear and becoming more organized in their demands, then I think we'll see some movement.
Asi Dr. Dendere, mvunzo ngango mvunzo ane wakawanda ndowe kuti kuratidzira hakuna kutanga zvino kwagara kushungoitwa kubvira kana kumusha chaiko. Munoona kune zvakunoburitsa here?
Ndoshandati kuratidzira kunoda vanhu vanoti kuratidzira hapana zvakwabuditsa. Kuratidzira kwakaitwa kuma1990s. Handiti kutanga kuma1990s vanhu vemarare ndipo vakatanga kuratidzira nemastrike. Vanhu vachiratidzira nenhau dzemari retrenchment packages after the ESAP. Takaona hurumende ichichinja maitirwo aiitwa maESAP packages. Kuratidzirwa kwakaitwa nemawall vets kwakabudisa mapackages avakazopuhwa ma50,000 and we can discuss the utility of that. Kuratidzira kwakaitwa nevanhu kuchizobudikidza nekutangwa kwebato reMDC. And tinoona kuti kuratidzira vanhu vachibvunza zvinhu zvakasiyana-siyana. Pakunyanyisa kushanda hunge vanhu vaine zvakajeka zvavari kuda. Last week takaona vanhukadzi vachienda vachibvunza kuti ko vana vatiri kuona vari kunzi vari kudai kuairport nekune dzimwe nzvimbo zvii zviri kuitika. Svondo rino tanzwa kuti hurumende maministries vari kutarisa nyaya iyoyo zvakadzama-dzama. Saka vanoronga zvinhu izvi vanofanirwa kuva vakajeka kuti chii chatiri kuda. ichirupanga kubuda apa asa ndifunge kuti vanhu vanoti hapana zvazvabatsira vari correct zvinogona kusabatsira nenzira yamuri kutarisira asi hapana wasvika hurumende inoda kuti vanhu vave vagare vari mustreet zvinovanyadzisa.
Thank you so much. Ramba nyimuri paru nare Chris.
Yes, silo tsitsi chiriseri ohlala lapha eMelika yene vele eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ehamba njani amalungiselelo sizwa kuthiwa liyaqoqa lapho kubana kuyotshengiselwa eNew York. Kuhamba njani?
Alapha singathi kuhamba kahle kakhulu, sisamelele nje ukuthi abantu abaningi abathe bazaza behlanganisa amakhanda njengoba ekhulumile usisi lapho uChipotemere ukuthi akumele sibambane. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebambane. Yinkinga esengiyibonile mina ngivele ngizifikele manje lapha eAmerica, mbone ukuba last year umhlangano sasilawo last year labantu nje abaningi esengihlangane labo abaphuma khona apha abaphuma khona ekhaya eZimbabwe ababengekho kuma demonstrations last year manje babuza ukuba kuyini okwakwenza ukuthi bengavuyi abana mpendulo njalo khanya ngathi labo sebekhalalile nje bazenzela into zabo. So sikhangelele nje ukuthi abantu abaningi baze this time around ukuthi kenza ukuthi izinto zikhanye ukuthi ziyatshintsha, you know, mele sibambane zimele sisebenze sonke. Lamaqembu athiyeneyo lapha ngihlala khathesi eNew Jersey, ngisebenzele eNew York, kunabantu abaqoqeneyo nje abakhulumayo abahlanganayo emathethi kwenzakalani kodwa-ke maso kubuya endaweni zepolitics athi kukhanyengani abantu baphonga uncibilika nje abasafuna ukuthethela eduze asazi ukuthi kuyenzakalani kodwa ya abantu bebuye.
Hayi, kwezwakala jonga sithi the she is one of the organizers. I believe you don't belong to any organization, right? It's just Zimbabweans.
No, we don't belong to any organization. It's just Zimbabweans who are coming together, who are frustrated, who feel like enough is enough, as all Zimbabweans have expressed. But obviously, because people who are at home can't express themselves, we've decided that we want to come together and continue with the struggle. They shouldn't feel welcome then when they come to America. I mean, they shouldn't feel relaxed and think that we are happy with the situation at home. We also have to make sure that we express that we are not accepting what they are doing. So I think it's important that everyone comes together and fight for the same. I mean, we all have relatives at home. We have different people in Makaya, like who are struggling, who have the same struggle. So it's good for us to represent them from this side and be able to, I mean, to put out their cries there, so we can try and make a difference.
Thank you so much, Ramba Nyumuri pa Runare. Dr. Lender, we were with marvelous Mhlanganya Uye here in the studio. She was at the UNCA last year, and she mentioned that some of the Zimbabweans who were there demonstrating seemed not to be organized. What's your take on this?
I think organization takes time. In the case of the New York demos, this was the first time that I had seen such an outpour of support among Zimbabweans. People showed up. There were a lot of people. There were more people than I anticipated. And as someone who's been doing organization things for a long time, my expectation was that we wouldn't get more than 50 people. Mm-hmm. And it surprised that. I think, you know, between the people that were coming and going, we easily had 200 people. There was some confusion, I guess, on dates on the parts of other people. But look, the diaspora is big. The diaspora is broad. The people that are organizing are a small part. So as people become more engaged, right, if people become more engaged, there will be more organization. I was there. I didn't feel that it was terribly disorganized. I did not feel that at all. I was just really surprised with how much commitment Zimbabweans showed.
Mm-hmm. Thank you so much. Ramba ya nyumri paru. Nare Chris, taeta mtere rodu wakutanga. Tina mkoma Carlton, varimu Boston, muno ma America. Makadi mkoma Carlton.
Tripo kana makadiyo.
Hai watinu tenda shukuru kuti makwansa kupila pa chirongwa shedu. Tipe yu fungwa zenyu pa msoro pe urongwa ya ukura tizirao.
The process ukura tizirai, it's not quite an event, and the change that comes from it is gradual and it's an increment. So we shouldn't really expect that one demo is going to change anything or is going to change everything. It is supposed to be something that we do continuously until the change that we are seeking for, you know, manifests.
Mm-hmm. So, okay, go ahead.
No, I was there in New York last year, and as far as I am concerned, New York's demo last year was very much a success. It was the first time, like the previous caller had said, contributor had said, that Zimbabweans had actually gotten together to for such a cause. And this year is going to be the second time pretty much doing the same thing in New York. You know, things can only get better. There were some concerns from other people, yes, who may have thought that it was somewhat disorganized. But, you know, from what I could see, it wasn't as disorganized as many may have thought.
But tichitarisa wana we Zimbabwe wari kunze kwenyika zvikuru pa zvinyuto zviri kusimudzwa zvakafanana nezvekuti vanhu vanofananga vachipuwa mukana wekuti vanga vachivhota nezvimwe zvakadaro. Mune zvimwe here zvamunotarisirawo kuti dai zvasvitswawo kunyaya zvinyuto zvichaiswa musi wemhikuratidzirai kune vana we Zimbabwe?
Thing is, I can only be an individual, and each individual, when we say America, who calls them, who consider themselves to be Zimbabwean, ani manis ake I now, ani expect agona urumende yao, andiriga. So what I may be going to demonstrate for in DC may not necessarily be the same thing that someone else is demonstrating for. And I am very much concerned about the need for people in diaspora to be able to vote, for the government to be able to facilitate that in ways that is convenient for the people in diaspora. And some other people may be demonstrating, but I know our own needs. Perhaps someone may be so concerned and so deeply touched about the education system or the way other women. Women rights or human rights abuses in Zimbabwe. So each one in each one Arma America any zvake zvari concerned about. So you know we can't expect one answer from one individual, and so we're going to have a lot of people who should be able to come and express themselves and say exactly what is on their mind. Mm-hmm. So what this does is simply present a platform upon which Zimbabweans, if they are in diaspora, should be able to come and express themselves and say exactly what they feel the government is not necessarily addressing or what they should be taking up. It's not in all honesty, kurakidzira kunoitwa ku New York is not only directed kune hurumende yatinayo. And avo vari muopposition vari kutarisirwa kuda kuedza kupinda pachigaro. They should be also taking notes and noticing what those needs are for an arm diaspora, because kana zvikanzi zvanu PF yachona kana vam gabe vaenda, and whoever is going to be coming to New York next year, if they are not paying attention to what the demands that are being launched in New York, they are going to also be met with the same exact angry crowds. So it's not so much about Vamugabe kana kuti ZANU PF, it's about the people in diaspora being able to express what is the needs that are at the forefront of their day-to-day activities or lives in America or elsewhere.
Thank you so much, Mukoma Carlton. Tinoimba kuti ticharamba tichikunzwai munguva yatichitaura zvirongwa zvakasiyana-siyana. Masimudza nyaya yakakosha yekuti aivo hatisungoratidzirira Vamugabe chete. Even those who are waiting to take or to wear Mr. Mugabe's shoes, tinongo chingosanga anavo ku New York kana vakanga vasinga ite zvinotarisirwa navana ve Zimbabwe. Thank you so much.
Thank you.
Okay. Christy, we heard from the caller, Mr. Carlton, who is in Boston. He says These demonstrations are not specifically targeted at Mr. Mugabe, but the government of Zimbabwe. Whoever takes charge, if they are not satisfying Zimbabweans in the diaspora, continue demonstrating at the UN meetings. That's an angle that many people have not yet looked at.
Yeah, that's a good warning to all those who are eyeing the status.
And you are already eyeing that post, so be warned.
I've been warned.
Yes.
Okay, let's go back to Dr. Dendere. Dr. Dendere, you heard our caller there. What do you make of, the long term, or if ever we are going to have such demonstrations, or they should just be targeted towards President Mugabe?
No, absolutely not. I agree with Carlton. I think one of the reasons that we got where we are is, I think of the generations that were adults after independence in the 1980s. So we gain independence, people are so happy and exuberant, you know, the country's free, they are free, and they ignore politics. They leave politics to politicians. They focus on their careers, they focus on their professional life, and so the only time we actually have academics or urbanites coming to engage with politics is in 2000. Between 1980 and 2000, the modern urbanites had not really voted. They had not engaged with politics at all, right? So people were not voting. And then the way that Zimbabweans have responded to politics is that we only talk or we only speak up when things are bad, which is normal, right? It's normal, but I think we have to create a new kind of politics where you are constantly engaging with politicians, because a democracy is a government of the people, by the people. So if the people are not engaged, then you've got politicians who are motivated by singular interests.
Thank you so much, Dr. Dendere. Gaitingo dimurambai muri parunare tingo tora tine mumwe wevaru kuronga kuratidzira kurikitwa nemugovera muzvare Savannah Madamombe vari muNew York. Vane nguva duku duku vane maminitsi mashanu chete tinawo pachirongwa. Regai tingonzwa kwavari. Tinogamuchirai nemufaro muzvare Madamombe.
Nava tatenda, tinotenda imimi munoti paumbira paru pamepo.
Aiwa, tinotenda nekuwana nguva yamaita. Regai tinzwe kuna Chris Gande kuti anga kupai mubvunzo upi.
Savannah, you are one of those people who are looking forward to the demonstrations. Can you just give us just a short summary of what so far has been organized?
What has been organized is that people, you know, there is really not much to organize except the anger is within the people. The people are motivated on their own. People are calling themselves to say they want to do this. Nobody is organizing anybody. People are just participating. They are demanding it. They want it. It's a platform that they've created because of the demand, the need to be heard. And that's just the bottom line. When there is no channel for water to pass, it creates one. So when there's no channel for anyone to be heard, they create one. This is what is happening.
Yeah, because last year we heard that some people, some Zimbabweans living in New York had offered accommodation to those coming from outside the city. Is that situation still the same?
It's the same. I'm going to give you an example of what happened during the liberation struggle itself with our current sitting government with the war veterans. Whenever there is need, we as Zimbabweans find the need to that's hospitality. We have hospitality in our blood. So whenever there is need, we offer it. And this is just what is happening. When people want to or somewhere to stay, people offer their homes. When there is food, people are just organizing themselves. The same way, it's so ironic, it's the same way that when President Mugabe and everybody else were outside of Zimbabwe trying to be heard inside, they were essentially being hosted by people, by Zimbabweans. This is the same thing that's happening.
Mune vamuri kutarisira here kubva kuZimbabwe?
Variko vanotarisira kubva kuZimbabwe, asi mazita atitombokataka taura. Vachingotaura mazita vachinonongwa.
Kuhuya huu gorera pera tunuona mchirati zira pa mavideo ya chaka basi wanaone muwe du Marvelous Musanga kanga hariku. Maiti imi mchirati zira ne diviri. We December 12 wachirati zira one diviri. Pane kukakawa zira kwa mune ite yareka na mune mchirati zira shwe muru nyararu.
Isa tinde kuno kakavadzana nevanhu atinga kakavadzana nemunhu ari kunze kwenyika mumba medu handiti isusu vana ve December 12 tinoziva kuti havanzwisise nhamo yedu because havagare kuZimbabwe havasi vana veZimbabwe so atina chatikakavadzana nacho ungakavadzane ne next door neighbor nezvumba makwe here ivo kana vachifunga kuti vane zvavo zvavaruda kuprotekta samukomo anonzi Comrade Chimurenga, and Takapi Wamunda Musha, Saka protects Saka Munda Waki. Anozi Utana Munda Waki, I sat in a Mundes. Satna Paturi, my Sirwana Zimbabwe, Rufan and Zare. Tukolog, Zokarunika, I think Kakavazan in the moon with an explanation Bamedu. At Kakavazan, now you're running very good stories about Taura. They Pavakoya last time you were very confrontational. Oya Pamesupangu, I see Mapurisan in Garipo. Pane runyararo, this is why tichipiwa zvemapemiti nekuti mapurisa anenge akatoripo achiprotekta hakuna kufanana nekumba kwekuti munombunyikidzwa kana kuti munorambidzwa kutaura tinotonzi taurai itai zvese zvamunoda mapemiti aripo zvese zviripo saka hurongwa hwacho huri kuenderana nemutemo wemuno hapana mutemo watiri kutyora and hatina munhu watiri kukurudzira kuti arohwe kana kuti aita swe kana nezvanga zvitaurwa that's exactly ndizvo zvatakatarisira kuti hatisi kuti vamugabe chete isusu hurumende yedu haisi kutichengeta kubvira embassy ukaenda kuembassy hakuna chiriko ukada kutaura navo havavhure madhoo vanenge vakavhara asi vanenge vachivhurirewo December 12 movement kuti vapinde vachitovapa bhura nechekudya ko isusu sevana vezimbabwe munotityirei munotyirei kutaura nesu tinodawo kuuya tichigarawo tichidyawo tichiisirwa kuti ma ice cream apa tuye tichirova chii chakaita
to my ice cream.
Thank you so much. That's what mune 5 minutes chete muzvare madabomba asi tinotenda zvikuru nenguva yamatipa iyo.
Aiwa ndizvozvo maita basa tinotendawo futi.
Thank you so much. Krista taenda kune mumwe wevanyarikano wedu tambonzwa kuti namukoma Rufaro Kaseke mumwe vanhu vanozivikanwa nenyaya dzekuratidzira vari kuUK gore rapera vakanga vari kuUnited Nations muno muAmerica handizivi kuti vachiripo here parunhare mukoma Rufaro Kaseke.
Iya varipo.
Makadii zvenyu?
Tinofara makadii wemi.
Aiwa tiri vapenyu. Regai ndipe kuna bhuru wangu Chris atanga yake nekuchingamidzai nemubvunzo Chris.
Yes sir. Mr. Kaseke, you were here in New York last year. Are you coming this year?
Not this year, no, I can't make it.
Okay, so what would you, can you tell us about your experience last year and also what you envisage that should happen?
Well, I must say last year's was a good experience for me, and I think it was correct me if I'm wrong, the first time that kind of demonstration has happened on the fringes of the UN against the Mugabe regime. So it was really, really good, and it was really pertinent, and we saw with the reaction that Mugabe and his junta sort of gave to the demonstration, that they felt it. It was really, really powerful. It came at an opportune time. 2016 was really the year that we all sort of rose up as citizens to sort of express our displeasure and disability of Zimbabwe. So it was good because we also have had demonstrations all across the world. But most importantly, the UN one was good because we sort of, we showed the world. I mean, there was a lot of press that came there, and we showed the world that we were not happy and we were not just going to sit there and watch. So it was really good. And I'm really also hoping that out of this particular one, they become more and even a bigger voice. And I'm hoping that there will be even more engagement, because it's a time when we don't just go out on the streets with a toy nene, but it's a time where we can also have time to sit down with each other, to understand what we can do to help situation in Zimbabwe, other than just demonstrating. As you saw last year, a few of us did go to Washington, and we did, tikanova ba petition ku World Bank kuti vasapuwe mari, and takaona reaction from the government that vakazvisila, because you know there was a response from the World Bank. So I'm hoping that this year kuchaita futi similar initiatives. You know, I'm hoping that the people will, you know, find time or find, you know, create opportunities to sort of engage other, you know, even the secretary of the Security Council to say, look, this is what's happening in our country. We know you know it, but we just have to, you know, we have to let you know why we're doing it. So other than just you know, demonstrating and placarding, which is very, very important, we also need, you know, covered sort of engagement with people who matter, who will be able to help us to put pressure on this junta.
Mm. Thank you so much, Mr. Kaseke Rambaya Nyimuripa Runari. Chris.
Yes, Tsitsi Chiriseri, we know you have been holding for some time. Maybe you can just give us your final thoughts before we let you go.
Okay. Ngizathanda ukukhuluma futhi ngesindebele futhi ukuchazisa ukuthi hayi, this time around siyahlangana futhi bantu bediaspora, abantu beNew York, yonke indawo, North America, sihlangane nini, sibambane nini, senze into efaneleyo ukuyenziwa. Ngoba lo msebenzi mkhulu, umsebenzi omkhulu kakhulu esiwuyenzayo, sizama ukupholisa abantu basekhaya ngale, siyazi ukuthi abantu basekhaya badubekile. Lakamanje ngizalinika i-example yokuba I was talking to someone osemzilikazi yesterday, and they were telling me, it's a friend of mine, and they were telling me ukuba iZANU-PF is giving away some monies and some scholarship and some funds and what, and things are happening that if you're not really careful, people at home are just being lured with all these things and with all these things that ZANU-PF is suddenly doing for them, and you're not allowed to speak against them. This is just in Zilikazi. In Zilikazi is a small suburb. It's a very small township, and people are there already. They are already in fear. They know what's going on, and if you speak against the government, they are young people, they will come and start talking to you and putting you on the side, asking you all these questions. So I just think it's very important. It's very important. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Sathatha amalanga out, siyenze into enjalo ngoba kumele bebekwazi ukuthi sikhona njalo sibamelele la. Kodwa ukuthi hey, yeah.
Hayi. Kuyozwakala. Hayi, sibongile kakhulu ube lelanga elihle.
Ngiyabonga.
Okay, thanks. Bye-bye. Jonga, now we have, you know, the MDCT has been demonstrating for quite some time. Now we have the organizing secretary of the MDCT North America branch, Mr. Muzi Ncube. Welcome to the show, Mr. Ncube.
Thank you.
Yeah, before we go any further, can you set the record straight? When did you start demonstrating at the United Nations? Is it last year or you have been there before?
MDCT, we have been going to New York for a few years back now. Yeah, we have we spearheaded the protest there in New York. We actually used to go by ourselves as MDCT to New York to protest. And in the past few years, with the likes of Ivan Mawarire, last year we saw a very big crowd there with us in New York, which was very exciting. And we're very excited about this coming weekend. Again, we, as Zimbabweans, if Vaneng, if Sivili, we're all going to New York. President Mugabe is coming to New York this coming weekend. He's going to be surprised because he's going to see a whole bunch of Zimbabwean flag in red, all written Mugabe must go now, because he is not wanted here in New York, he's not wanted in Zimbabwe, he needs to go, he's old.
Mm-hmm. Yeah, Mr. Ncube, we understand that there are also efforts to lobby South Africans to join the protests in light of the First Lady's assault of a young South African lady. Can you confirm that for us?
Oh, yes. We are actually appealing to not only South Africans. We are appealing to everyone who is against the status quo in Zimbabwe. People who care about human rights being respected in Zimbabwe. We are appealing to not only South Africans. We do actually do have South Africans here. We've been mobilizing in the area and in New York there, who are and a lot of other Botswana citizens who are going to be there in New York, who are going to be partaking in the protest too.
Maybe we can keep you holding, Dr. Muzi. Then we go to Dr. Dendere. Dr. Dendere, tinonzwa vemapato ezvematongerwo enyika sevatatichitaura nawo vebato reMDCT vamwe vanhu vanga vachiratidzira makore apfuura uye vari kutarisa kuti vanenge variko vachiratidzira. Tinombonzwa kuti vamwe vanhu vanoramba kuenda kunoratidzira vachita zvinopedzisira zvakunga ndaiswa kumabato enyika, mapato ezvematongerwo enyika. Munotiwo nepfungwa idzo dzinenge dzine vamwe?
Ndinoona kunge vamwe maZimbabweans vanotya chaizvo kunzi vari kuita zvematongerwo enyika. Asi chokwadi ndechekuti kutambura kuri kuita vanhu ndekwezvematongerwo enyika. Kushekwa kuri kuita mari kunoenderana nezvematongerwo enyika, nyange dai siri hurumende yeZANU-PF. Handiti saka dai vakaendawo kuhondo panguva yaSmith vakati kuendinonofirei zvangu dai tisina kuona shanduko munyika yedu yeZimbabwe. Ata handisi kuti munhu wese anofanira kuenda, asi kungoti vanhu vanofanira kunzwisisa kuti zvese zviri kuitika zviri linked kunhau dzematongerwo enyika, kuti Ministry of Finance iri kuranwa nani, Ministry of Education madecisions avanenge vachiita. Endoda kunge dzimweni dzenguva vanhu havanzwisisi kuti politics yakabatana sei nemararamiro avo. Saka vanhu vakanzwisisa ipapo pamwe vangaiti madecisions akasiyana. Asiwo inini pandinoenda kuNew York ndaitaura nevamwe ndichiti vanhu pamunoenda kunoratidzira, zivai kuti uri kuitira iwe pakutanga. Hatidi vanhu vanozoti kuvanhu ndakakuprotesterai. Vanhu ngavanzwisise kuti vari kuendera ivo pachavo, nyange vari kuda kuti nyika ichinje. Nekuti vanhu vakazofunga kuti ndiri kuitira mumwe munhu, tinoonekwa tiri munhamo ino yatinayo nemamwe mahovhesi vanofunga kuti ivo vari owed something nemumwe munhu wese nekuti vakaenda kuhondo. Saka pamwe vanofanira kujeka kuti vanhu vanzwisise kuti kana uchienda kunoratidzira, kana uchinoratamba, kana uchipa mari kumapato aunopa, uri kuitira iwewe nemhuri yako kutanga.
Thank you so much. Ramba yanyimuri parunare, Dr. Dendere. Chris, ndofunga tichina vaKaseke unogona kumbonzwa kuti vanoona sei.
Yes. Oh, Mr. Kaseke is gone.
Ah, okay.
Okay, so let's go to Mr. Ncube. Mr. Ncube, what is the party so far done? I mean, in terms of organization?
Well, we have always organized ourselves here in the United States as the external assembly to do all these protests here in the U.S. Like I said before, that we have actually been organized for the past few years. We have been going to New York as just MDCT to protest by ourselves. And it's exciting to have all Zimbabweans coming to join this coming weekend. We are so excited because there's a lot of Zimbabweans that are coming this coming weekend. And the main thing that we have to really try and focus on is this new milking of ZANU-PF, of milking Zimbabweans. Because I was just listening here that the delegation of 70 people is going to be getting about $1,000 per dime of stipend. That is awfully a lot of money, especially if President Mugabe is bringing his own family and his children, who we know were in South Africa, they're in trouble. So this is a new way of fleecing Zimbabwe by taking a delegation of people who are going to be milking our country at $1,000 US a day. That's an awful lot of money that can be invested in Zimbabwe to build roads and educate our children and do quite a lot of things that we don't have in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Ngube. Vakaseke, tunozwa kuti mutungamiri wenyika vari kutarisirwa kuuya nechikwata chinodarika makumi manomwe kana kuti 70 mashoko ari kunzwikwa achibuda mumapepanhau kuZimbabwe ikoko nekunze uko. Kana chiri chokwadi, munoonawo sei kuti nyika iri kuchema nenyaya dzemari, asi vanowanikwa mari yekuti chikwata chinoita vanhu 70 kana kudarika vanga vachisimuka kuya muNew York vachigara kwamazuva anotarisirwa kuita 10 vachiwana mari inoita $1,500 pazuva pamunhu yekubatsirika.
Ya, munoona ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vanga vachiratidzira izvozvo, ende ndo zvimwe zviri kuita samataurira amaita kuti nyika yedu inge iri pairi nhasi. Tine vanhu vasina nyika pamwoyo vari kutonga nyika izvozvi. Tine vanhu vakuti ivono regai tidye isusuka kana tadya ka vanhu vese ava vanozvionera, nekuti munoona kana government yedu chaiyo kana cabinet yedu chaiyo, tine government tine we've got a bloated cabinet, one of the biggest in Africa, which is very very unnecessary. Saka tine culture within our government where they are on a spending spree. Vanhu ava vari paspending spree. They want to milk our country out of the few resources that we are left with, and then overwind us. We know kuti mugada asiri sensible. We know kuti ane kuti kana dai anga ari munhu ari sensible aikwanisa kuona kuti aiwa ini kuri ndichakuda vanhu 7 ndichiva pa 1000 ichi, that's 70,000. Ndikatakura vanhu 6 inini ndichiva 500 ichi, ndaseva mari inokwana kuita iyo 60,000. Ndokwanisa kupa vana vari kuhukuni kana kuipa kuhospitari iri kwamurambinda. Hospitari inobatsirika mugai pa 60,000. You know, saka tine vanhu zvavakuita vanhu ava vasvika pastage yekuti vakuziva kuti aiwa mazuva avo aita sei, mazuva avo apera. Saka vakuti regai tigare tapatsura tiite sei, tigare taenda. Vakudyira zvekuenda zviya izvi. Saka isusu tiri kuti isusu ndo zvimwe zvinhu zvicharamba zvichiita kuti tinge tiri tichiratidzira, tichinge tichivaudza, ende hatinganyarari zvinhu zvakadaro zvichiitika, nekuti ndopa zvakatangira. Takatanga kuita vanhu vakatanga kuita kudedza hama dzavo, vachipinza hama dzavo muhurumende, idzo hama dzavo dzisiri qualified. Vanhu vese ivava vari kuenda kuno kuNew York ivava havazhinji vava hapana chavari kunoita. Mapona havana chavanenge vachinoita, kana ivo vana vacho kana mudzimai kana ari kuenda havana, havasi maofficial zehurumende, havana contribution yavachanopa muUN kana zvichabatsira nyika. Aiwo vachangoenda ikoko kunoshopa, zvatakaona last year taivaona vachibva kumashopping chiichi, nekuti havagari vachienda kuAmerica nguva yakareba, nekuti vazhinji vacho havabvumidzwe kuenda ikoko. Saka ndo mukana wanenge watowana wekuenda kuAmerica kuenda kunopatura mari yenyika. Saka as long as vachiramba vachiita unyiriri hwakadaro, as long as vachiita umbavho hwakadaro, zvicharamba zvichiita kuti nyika yedu ichidzokera pasi, dzokera pasi, dzokera pasi, and zvicharamba zvichitoo isusu kuti ukasha hwedu hurambe huchiita se huchienda pamusoro.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakasekera mbai muri parunhare. Kriste, tisati tadzokera kune vanyarikano vedu, tingotora mashoko aiswa nevateereri vedu paFacebook page theVOA Studio 7. Pane vanonzi Mama Cleopatra M Tsamwai Zviwayo. Hanzi ZANU-PF haisisina zvaishata neupfumi hwemuZimbabwe, kana kufunga kuti votangira papi, vonyepa sei, hapachina chavapo kudistroya zvishoma zvasara kuti pavanobva next year achapinda ashaye pekutangira. Wobva wati takati chii zvinova zvichagona kutora nguva kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Kuna mukoma enimokaridza vati baba Jonga tatambura kuno, makauya kuHarare munoshamisika, vanhu vatorara mumabhengi. Regai vafarise kwekupedzisira, ndokutanga nekupedzisira zvihanzi zvakunodhakwa. 2018 zvasara izvo. Ndi anymore the text driver. Regai tizwe pane vanyora futi nerurimi rwendevele, zvinoonda siya magrazi kuti ndinyatsoverenga.
Yes, lo mulaleri lapha uMoses Vanda oti yena uMnumzana Robert Mugabe ubethwala amabhathi kaMnumzana Joshua Nkomo engumabhalani esazi imfihlo kaMnumzana Nkomo wamthengisa kumaBritish. Then we don't care konke okwenzakeleyo, sifuna uzibuse kaMthwakazi ngoba abafileyo ngeke sibavuse, kodwa ngamaqhawe akuMthwakazi siyabangcwaba kakutsha ngoba befela isizwe samaNdebele. Siqala ngobaba kaJonathan Moyo oliqhawe lethu loba uMnangagwa nje wambulala. Jonga, let's go back to
Ndingovere ngandine vamwe vaviri vatumira kuti mashoko izvozvi ndongoti dimo tinamukoma Emmanuel Mafuta hanzi nyangwe vakaratidzira kakapetwa kashanu hazvichinje chinhu izvozvo Zanu PF inongoramba yakaoma musoro chat koita vanonzi Jeff Tamisha show hanzi panyaya zvizvarwa zveZimbabwe hazvigone kuti vakwanise kuvhota vari kwavari ikoko nekuti zvinozivikanwa kwese kuti kumunhu wese weZimbabwe ari kunze kweZimbabwe havhoteri Zanu PF hanzi namukoma show vari kukwekwe ndivo vamwe mashoko atavana Chris Taurus.
Yes, Ajonga, I was going to play devil's advocate here, Dr. Dendere, and ask you what do you make of you know, we have like almost 2 million people who almost usually vote for President Mugabe, and we also have the December 12th movement here in the United States supporting President Mugabe. And then you have this clique of people now, trying to demonstrate against Mugabe. What do you make of all that? Dr. Dendere?
I was here. I don't think that simply because someone won the election, people shouldn't protest against them, right? This is what I think democracy is very new for Zimbabweans. I can vote for someone and still protest against some of the things that they do. And I think that's really important for people to understand. And so protesting against a government does not in any way undermine the voices of those who supported the government. Protesting means that a government that was voted in by a very small population of the country is not using its influence to represent everyone. So the Zimbabwean government, like most governments, perhaps most governments in Africa with the exception of Rwanda, they win elections with the majority of a minority. So about 50% of people turn up to vote, they win 70% of 30%. Which means that unless the government can find a way to represent the interests of the other 70% that didn't support them, then people are going to keep protesting against them.
Mm-hmm. Oh, thank you so much. Just stay on the line, Junga.
Maybe just a quick one to Dr. Ncube. As the MDC, you say you organized some previous demonstrations. And we have heard some people saying it seems as if there are no organized demonstrations. Are you working with any other organizations, or you just go as MDC and demonstrate, and people just gather at corners demonstrating as individuals?
No, this New Yorker protest is actually open to all Zimbabweans. And we here from MDCT, we are also going there as representing the party, together in solidarity with other Zimbabweans, other activists in other organizations and stuff like that. This is a Zimbabwean thing, and with different activists and parties coming together.
Mm.
This is probably the best.
Are you planning together?
Coalition, exactly.
You are planning together with other organizations at the moment? Ahead of the demos.
Yeah, we have been talking with a few organizations. Yeah, like I mentioned before, that we have extended ourselves to the South Africans and some of our other partners there from Botswana too in New York.
Mm-hmm.
Yeah.
Thank you so much. Maybe last word from Dr. Dendere, Chris.
Yes, Dr. Dendere, your last word. We are out of time, and can you just wrap it up in a minute, less than a minute, actually?
Yeah, absolutely. So I think the process is quite exciting. I think Zimbabweans should get involved in any capacity that they can. Those that can show up should show up. And protesting doesn't mean that people are anti-democratic or that they don't support the regimes that are there. I also don't think people should expect
Okay, thank you so much, Dr. Dendere. Unfortunately, we have run out of time, and would also like to thank Mr. Muzi Ncube, the MDCT chairperson right here in the United States. We also had Tsitsi Chiriseri Thank you so much. She's a Zimbabwean living here in the United States. And we had, of course, Mr. Rufaro Kaseke. Thank you so much, Zimbabwe.
Tinotenda neva kwanisa kupinda mushurongwa ndini jonga kandemiri morera zvakanaka.